asataona pekugara mukoma.
Mamboedzawo here kuenda kuma?
Ndaedza kutsvaga nzvimbo inova ndoyetoti maspaces muno South Africa. Ndikavaudza dambudziko rangu vakandidzisira from 900 to 500. Asi ndaedza kutsvaga gwama neshamwari iyo 500 yacho yekuti ndiende kuspace. Ndiri kuishaya.
Kana muchiti kuspace munenge muchitaura nzvimbo yakaita sei chaizvo?
Kanzvimbo kavamwenzana kuti kanokwana katichimeji akanokwanawo double bed. Ne passage yekuti unenge uchibva panze. Kana uine kastopu unokwanisa kubika papassage ipapo. Asi nzvimbo zvimwe zvinhu zvizhinji panenge pasina.
Ndekupi kwacho kune
nzvimbo dzemahara chaidzo dzatanga takatarisira haihondo nevanhu vechechi. Kozi izve zvina bishop wacho aina kumboedza kuti kana bishop vaya andaitaura kuti apiwe makeys. But hapana budiriro nokuti ndamotaura naye incoming superintendent. Akatondidza kuti iye akatopiwa instruction nekuti hapafaniri kuva nemurefugee kubva musi wa1 deadline ndeemupafet1.
Saka mungaziva here kuti vanenge vasina kukwanisa kubva apa kusvika mangwana vachaitwa sei?
Kune mathreats makuru chaizvo ndisingadi kukunyepirai.
Ekuti kudii?
Okuti bvai kana muchasabva muchaona zvinoitika. Saka wezi noti muchaona zvinoitika ndizobona okuzakwenzakana. Ithreat homeyo. Kozi wa hari kuti hari kumirira 12 midnight.